Mangwanani akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina mbudzi 1 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Tarigare gare makore mairi matatu nevanongouya vota kuwana mushonga wekurapa. Asi chatinoziva isu ndechekuti pamazuva anhare hatati audzwa kune mushonga mutsva wavako unokwanisa kurapa HIV.
Sangano reNational AIDS Council roti mashoko amuprofita Walter Magaya ekuti vakawana mushonga weHIV AIDS ndeemugodzi Matsuro.
Chirodai vanhu vakasanzwisisa kudzikadzika nezvemutemo panenge paine transparency, because vamwe vanhu vanozvinzwisisa nedzimwewo nyika vanenge vakatarisa.
Nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti chinhu chakanaka kuti bvunzurudzo dzebasa remuchuchisi mukuru dziitwe pajekerere.
Vashandi they are always the losers at the end of the day. Zvikurukuru kuvaya tiri muno muZimbabwe maitikiro anga achiita zvimwe.
Sangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti kuvharwa kwemigodhi kunosiya vashandi vari panguva yakaoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Tevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vanoti muprofita Walter Magaya vechechi yeProphetic Healing and Deliverance vari kumbobvunzurudzwa nemapurisa nenyaya yavo yekuti vakawana mushonga wekurapa HIV AIDS nechirwere chegomarara kunonzi Aguma. Vamutodi vakanyora mashoko aya padande mutande ravo reTwitter nezuro manheru vachiti mapurisa ainge aenda kumahofisi ava Magaya kunotora mishonga yavo kuti vatange kuita ongororo. Havana kutaura kuti vaMagaya vainge vasungwa here. Vachitaura neStudio 7, vamutodi vakatenda kuti vaMagaya vari kuferefetwa. Mashoko ava Magaya aunza mutauro wakanyanya munyika, vamwe vachiti vanofanira kupiwa nguva. Asi masangano ose avana chiremba achiti vanofanira kuongororwa. Mumiririri webazi reUnited Nations rinoona nezveutano reWorld Health Organization Dr. Alex Garasira vakurudzira vanhu vari muZimbabwe vari kurapa chirwere cheHIV AIDS kuti varambe vachinwa mishonga yemaARV semazuva ose.
Currently no cure for HIV, but we have effective antiretroviral treatment.
Pari zvino hapana mishonga inorapa HIV, asi kune maARV ari kushanda kwazvo kuderedza ukasha.
Mashoko aya anotevera mashoko amuprofita Magaya vePhD Ministry zekuti vakawana mushonga unorapa chirwere cheAIDS unonzi Aguma. Zvichakadaro, sangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors for Human Rights ranyora tsamba kuna vaMagaya, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo uye sangano reMedicine Control Authority of Zimbabwe kuti mushonga weAguma uyu umbomira kutengeswa kusvika paitwa ongororo yemashandiro awo sezvinoitwa pamishonga yose inenge ichizopiwa vanhu. Mutauriri wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vaudzawo Marvelous Mhlanganya uye kuti vanhu vanofanira kuramba vachinwa mishonga yavo yemaARV.
Nyaya yekuti kwakawanikwa mushonga wekurapa HIV tiri kungoinzwa ichibuda mumapepa nemumaretio kuti ndozvakataurwa kuti kune mushonga unorapa HIV. Asi seNational AIDS Council hatisati taudzwa neMinistry of Health, basi rezveutano rinova ndiro rine basa rekuti mushonga uyu ndo waakushandiswa muZimbabwe. Uyezve unoshandiswa kurapa zvakati nezvakati. Hatisati taziviswa kuti kwava nemushonga mutsva wekurapa HIV. Zvatinokurudzira vanhu vari kumwa mapiritsi emaantiretroviral ndeyekuti ngavarambe vachimwa mapiritsi avo semarayirirwo avakaitwa naana chiremba. naana mukoti nema health workers akavaudza kuti vanofanira kunge vachimwa zvakadai zvakadai. Zvekunzi kwava nemushonga unorapa HIV handifungi kuti chinhu chekutanga kuitika ikozvinezvi. Tagara tichingoti hatigare gare makore mairi matatu kune vanongouya voti taakuwana mushonga wekurapa. Asi chatinoziva isu ndechekuti mazuva pamazuva anhare hatisati taudzwa kune mushonga mutsva wavako unokwanisa kurapa HIV. Saka vanhu ngavarambe vachimwa mushonga yavo sematsirwo avakaita semamwiri avanga vagara vachi.
Zvii zvinoitika kana munhu akamira kutora mishonga tomboti kune avo vari kuda kunge vachiedza zvimwewo?
Zvinoitika ndezvekuti kana munhu akamwa mushonga akamira kumwa mushonga panoita dambudziko rekuti kana akazoda kutanga mushonga wacho unoramba kushanda, inonzi treatment fail. Saka chinokurudzirwa ndechekunzi munhu chero mushonga upi neupi zvawo une mamwirwe awo, nguva neyavanoti dhosi. Munomwa masikati kana kuti munomwa manheru, uyezve munomwa wakawanda zvakadii. Kana wanzi piritsi rimwe kamwe pazuva kana katatu pazuva ndo zvaunofanira kunge uchi. Kana uchinge uchinzi kana apera mudzoke mutore umwe ndo zvaunenge uchifanira kunge uchi. Ukazomwa mapiritsi ukarega ukasiyira kazhinji kacho zvinoitika ndechekuti chirwere chako chinozomuka. Kana chamuka hachizokwanisiki kurapika nemapiritsi aripo munyika kana pasipose ekunzara pechirwere icho. Saka zvinenge zvisingakurudzirwi, ngatoti hazvibvumirwi munhu anga achimwa mapiritsi achimbopota achirege. Zvinotokurudzirwa kunyanya vanhu vari kumwa maARV neimwe mishonga yakasiyana siyana, ingava yeshuga, ingava yeBP, nezvekuti imwai nguva dzese semaudzirwo amunenge makaita.
Tombotarisa iwo utachiwana weHIV AIDS wakamira sei pari zvino munyika?
Tingati muZimbabwe tine vanhu vanosvika iwo 1.4 million people watinotiwo ndo vari kurarama neutachiwana. Uyezve pane ivavo 1.2 million vava vanhu vava pamushonga vari kumwa vari kupuwa mapiritsi. Saka nyaya yekuti kwava nemushonga unorapa inyaya inoisa upenyu hwevanhu vanosvika 1.2 million paru pa denje yekuti vakaregedza tinogona kuwana dambudziko guru vanhu vakafa.
Mutauriri wesangano reNational AIDS Council vaRaymond Yekeye vange vari parunare muHarare naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Judicial Services Commission ichatanga nhasi kubvunza vanhu vari kuda basa rekuva muchuchisi mukuru wehurumende rakasiyiwa navaRay Goba. Izvi zvichaitwa kuRainbow Towers muHarare. Vanhu vose vakasununguka kuzonzwa vanhu ava vachibvunzurudzwa. Vari kuda basa iri vanoti vatinomuda Ishe Chinyoka, vakumbira ihodzi vaMishek Hogwe, muzvare Jesse Majome, amai Wendy Mangeya, vaKelvin Tichaona Mansebo, vaEdmund Edios Marondedza, muzvare Noria Mashumba naamai Florence Ziyambi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu, muzvare Lucy Chivasa akatanga nekuvabvunza kuti pamuchuchisi panoda munhu akaita sei.
Maonero angu andinozviita kuti zvakakosha kuti bumbiro redu ratinaro rakubvumidza kuti mainterview aitwe vanhu vese vachiona pajekerere. Zvinenge zvichingobatsirawo kuti chero dai vanhu vakasanzwisisa kudzikadzika nezvemutemo panenge paine transparency, because vamwe vanhu vanozvinzwisisa nedzimwewo nyika vanenge vakatarisa vachiteerera maprocedure acho kuti zviri kufamba sei. Saka izvozvo zvinobatsira nyaya yetransparency, ende zvinobatsirawo futi even nyaya yekuti titogutsikana ende tive neconfidence kuti munhu ari kuiswa muofisi uyu tese tanga tichizviona tichinzwa zvaari kutaura zvine udzamu here kana kuti ndeupi agona kana ndeupi asina kugona. Vane ruzivo nezvazvo vanenge vachitozvionawo. Saka mukana wekuti pazoitika chekuseri kana zvechoko muhomwe unenge uri mushoma, nekuti zvinhu zvinenge zvaitwa pajekerere.
Asi tichitarisawo iro basa iri, mukati rinoda munhu akaita sei chaizvo?
Basa remuchuchisi mukuru rinotsanangurwa mubumbiro redu rezvemutemo kuti ibasa rinoitwa risinei arisi under civil service, anga asiri mushandi wehurumende. Izvozvo zvinobatsira kuti nyaya yeindependence kuti munhu anoita zvekuchuchisa anofanira kuva akazvimiririra, because anochuchisira munhu wese. Saka mtemo wedu ndinoti munhu anofana kuva ari gweta, not just gweta, but anofana kuva ari gweta ragara mukuita basa iri. Kwemakore wakati o, mtemo wedu unonyatsotsanangura kuti zvoni munhu anoita basa iri ratitora nezvaro anofana kuva ane chigaro chakangofanana kana kuti zvikwanisiro zvemabhuku zvakangofanana najaji wekusupreme court. Saka majaji munyika medu vanhu vanenge vari kana ma40 years and above vanenge vakaendawo kuchikoro chekudzidzira kuita magweta, ari gweta ane experience inokwana kuti angangova judge weSupreme Court, ndiye munhu anogona kuti aite chuchisi mukuru wenyika.
Tichitarisawo pavanhu varipo ava, mungati muri kufara here nekuwaniswa mukana kwevanhu vese, tichitarisa madzimai nevarume kuti vakwanise kunge vachibvunzwawo kuti anenge abudirira anga achikwanisa kutora basa iri.
Basa iri rinenge rakango kuti kana zvakango zviri pajekerere, vanhu vese vachingoona, tikaonawo kuti munhu uyu zveshuwa abudirira, zvinenge zvakangonaka. But ndichingokomendawo hangu ndakatarisa sevanhu vandinoshanda navo, vanhu vandiongozivawo kuti ava ndo vachaenda, ndingangotiwo ndichitaurira ndakamirira kudii remadzimai semunhu anoona nezvekodzero, kunyanyanya kodzero dzemadzimai nekodzero dzemaminority groups. Ini nhangu ndingati ndikugutsikana nenyaya yegender representation, kuti kana ukaonawo pachiitwa interview pane madzimai anenge achitiwo akatiwo remerereiwo, zvinenge zviri manhamba acho, tisingatauri content because hasati zvaitwa, tiri kutaura zvisati zvaitwa. But ndichingoona kuti pane madzimai ndonzwawo kufara, ndoziva kuti vanhu vakawanda vanongoti kana tatanga kutaura nyaya idzodzo vobva vati it's not just about gender, zvinoti mukadzi here kana kuti, but it's about competence. But kana vatoripo vakadzi vane zvikwanisiro zvatataurawo ndo zvinodiwa izvo, varipo vakaapply kana vakanominatwa vachidawo kuita kupinda mumakwikwi acho, zvinhu zvandinoti tingangokurudzirawo because zvinoratidza kuti panyaya yekodzero dzemadzimai nemastruggle akaitwa kumashure uko zvinenge zvichiunzawo maresults kana mikana ichiwanikwa kuti vavewo vachikwanisa kuenda pana interview.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, Muzvare Lucy Chivasa vanga vachitaura parunare muWashington DC na Blessing Zulu weStudio 7. Kambani yemigodhi yeRiozim yakazivisa neZuro kuti yavhara migodhi yayo mitatu munyika nekuda kwekunetsa kwemari yekuAmerica. Kambani iyi inonzi yakanyora tsamba kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kuti yaita dambudziko rekushaya zvinodiwa mubasa rayo uyezve kugadzirisa michina inenge yafa nekuda kwekushaya mari yekunze yekuzvitenga. Kambani iyi inotiwo kuti ikwanise kumutsiridza basa rayo inofanirwa kubvumidzwa kuchengeta mari yayo yose yainenge yawana kubva mukutengesa kwayo zvicherwa, yozosara nezvikamu 60 kubva muzana kana zvinhu zvanaka. Mukupera kwesvondo, sangano revanochera goridhe reGold Producers Committee of Zimbabwe rakayambirwa kuti migodhi mizhinji ichavhara nekuda kwematambudziko emari aya. Munyori wesangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe, vaSylvester Mushaike, vanoti izvi zvichaomesera vashandi zvakanyanya sezvo zvichireva kurasikirwa nemabasa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Vashoko vatakamanzwa, but chinonetsa unenge uine one side of the story, so you don't quite know kuti zvauri kunzwa zvachona is it real, because panenge panoratidza pane some political connotation, so kuti you won't know kuti is it proper business kana kuti zvamixa. But however, mamwe atakanzwa about 2 years ago, they were talking about kuti havasi kukwanisa kuaccessa foreign currency.
Izvi zvinosiya papi vashandi vamushaiki?
Basically, vashandi they are always the losers at the end of the day. Zvikurukuru nguva yatiri muno muZimbabwe, maitikiro anga achiita zvinhu ndekuti kana maini yovhara, vanoedza kuratidza kuti havana mari, as a result vopa vashandi mari shomanene. Saka vashandi ndivo vanopedzisira varuza panyaya yakaita saiyoyi.
Iyo migodhi yamataura kuti maakuziva kuti iri kuita dambudziko iyi, mati mambogarawo here pasi neutungamiri kuti muronge wekuti remangwana revashandi rinenge rakamira sei?
Iko zvino izvi chinguva chatiri ndechekuti tinongokwanisa kutaura navashandi chete, vashandirwi havasati vave pachena kuti vatsanangure dambudziko ravo.
Makore adarika paimbooma zvinhu taiona vashandi vemigodhi vakawanda zvikuru iyo inochera goridhe vachinzi vakanga vasiri kutambira mihoro yavo. Zvinhu zvakamira sei pari zvino?
Hakuna chati chachinja nokuti vazhinji vemamaini ivava vanga vachitambira mari shoma vachipiwa manhangire mari dzinoita zvikamu makumi mana muzana. Saka mamaini akawanda like iko zvino tine Hwange Colliery yanga yatova nealmost 4 years vashandi vasingawani muhoro wakakwana. Saka inzira iri kungoratidza kuti zvinhu hazvina kugadzikana. But muonero watinoita isisu ndewekuti mamwe macompanies zviri kuitika izvezvizvi nokuda kwokuti kune kusabatwa kwemari kwakanaka nevashandirwi. Vashandirwi vanenge vari kudivana pachavo zvokuti is actually corruption iri hai mumost of the money.
Vamwe vashandi vari kuti dai vatambiriswa mihoro yavo nemari yekuAmerica kuitira kuti vafambirane nekukwira kuri kuita mitengo yezvinhu. Imiwo sesangano rinomiriro vashandi vemigodhi makamirawo papi panyaya?
Isusu patinenge tichinzwana inenge yabuda saizvozvo tinonzwa kusungunuka zvakanyanyisa nokuti it's a step forward kuvashandi nokuti vanenge vatobuda mudambudziko riripo. Kunyange vakawana zvake mari shoma asi kana iri kumayuza zvinovabatsira chaizvo nokuti mumaketi vanenge vachikwanisa kunuranura.
Avo vanga vari munyori wesangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe vaSylvester Mushaike vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Dare remakurukota rakaumbwa nemasangano anorwira kodzero dzevanhu kana kuti Citizens Cabinet iro rakaparurwa muHarare nezuro rinoti ratoita chibvumirano nehofisi inoona nezvemafambisirwo emari yehurumende kana kuti Auditor General kuti vapote vachiona mafambisirwo emari dzehurumende kumapazi akaita seReserve Bank of Zimbabwe. Dare iri rine nhengo 16 kubva kumasangano akazvimiririra ari munyika. Vamwe vari mudare iri vanosanganisa vaRobson Chere vanenge vachiona nezvedzidzo, muzvare Glenis Changachirere vanoona nezvekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi, amai Janet Joe vanenge vachiona nezveupfumi, vaButolezwe Nkosi Nyati vanoona nezvetsika, vaMichael Ndiweni vachiona nezvemabhizimisi madiki uye vari mukokeri wedare iri ndiva Briggs Bomba. VaBriggs Bomba vanenge vachionawo nezvekudyidzana nedzimwe nyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu abata vaBomba kuti tinzwe zvizhinji.
Iyi yatiri kuti Citizens Cabinet idare richange riripo kuunza atingati masolutions kumaproblems akatariswana nemacitizens pamararamiro edu semacitizens and tichange tichiunza masolutions palevel yakafanana necabinet iriko yatinoziva cabinet yenyika. Maonero edu ndeyekuti izwi remacitizen harisi kubuda pamataurirwo ari kuitwa zvinhu zviri kunetsa muZimbabwe. Kasi seCitizens Cabinet tati isusu hatisi kuda kungovapo mukuprotesta kana kuti mukunongedzera zvatingati zvisiri kufamba zvakanaka.
Saka rinenge richizosangana kangani hapa uye munenge muchizodyidzana sei nehurumende kuti itambirewo zvimwe zvamunenge makurukura?
Saka Citizens Cabinet inogara pasi kamwe chete vhiki roga roga ende musi wechitatu wega wega inenge ichibudisa iyo inonzi cabinet minute inotsanangura zvadiskaswa ende izvi ndizvo zvinhu zvatinenge taona kuti zviri zvakanyanya kubata moyo yema citizens uyezve inenge ichitsanangurawo atinoti isusu maproposed policy solutions kuti tikaita zvakadai zvakadai zvinenge zvichiita saka izvi zvinenge zvichiitwa vhiki rega rega kabineti inenge ichigara pasi uyezve pamashandiro atichange tichiita tichange tichitine kuingeja kwatinenge tichiita hurumende iri iyoyi nekuti tiri kuona kuti dzimwe nguva vari kusvika pakupererwa chaipo chaipo mukatarisa zvinhu zvizhinji zvavari kuita ingava nyaya ye2% tax yaya isusu tine mazano akatokura atinoona kuti hazvingadai zvakaitwa nenzira yakadai ende zvaibatsira munhu wese tichibatsira futi hurumende kuti ikwanisa kuwana mari yavari kutsvaka ingava nyaya yezviri kunetsa zveforeign currency izvi nyaya dziri kunetsa dzekuti muhoro wevashandi uri kumuka usina basa nenyaya yekuti pari kuramba pachiita devaluation tine mhinduro kunyaya dzese idzodzo saka tichange tichiingeja madifferent tiers egovernment nemaererano nemasolutions atinenge tichibuda nawo isusu kubva kucitizens cabinet tichange tichiingejawo atingati aya maportfolio committees eparliament panyaya dzinenge dzine chekuita nelegislation uyezve tichibva ipapo tichange tichiingejawo zvakare nevatungamiri vemapato anopikisa nekuti tinoona vaine role yakasimba yekunge vachiplayawo mukuti tinge tichivandudza magariro atiri kuita munyika munomu saka tichange tichiingeja nemastakeholders ese kubva kuopposition kusvika kune ivo vari mugovernment zvichisanganisirawo nemamwe maboka emacitizens ane chekuita nekuti tingavandudze sei budiriro munyika muno
mubvunzo wekupedzisira vabhomba pane vanhu vanopinda mudare renyu iri munotarisa here kuti vari kubva kubato ripi kana kuti munhu wese anenge achingodawo
kwete hatinei nekuti uri kubva kubato ripi chatangoreva chete ndechekuti hazviite kuti unge uine chigaro mubato ringava bato rinopikisa kana kuti bato riripo mugovernment izvozvi wobva wazoitawo chigaro mucitizens cabinet isusu tiri kuda kusimudza kuvandudzirwa kweupfumi hwemunyika nebudiriro munyika munomu zvisinei nekuti mapato munhu akamira nebato ripi tiri kuda yatingati inclusive solution kumaproblems atakasangana nawo semacitizens muzimbabwe saka masolutions edu atiri kunge tichitaura nezvavo masolutions ipo pakubatsira munhu wose zvisinei nebato raanenge akamirirana naro
vari kukokera dare recitizens cabinet vabriggs bomba vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chinogara kuaustralia chinorarama chiri muboka relgbtq kana kuti ngochani shamain bingwa chosimudza mureza wezimbabwe kuhollywood nekuita mitambo yemafirimu nekuimba izvi zvabuda mubepanhau nedande mutande rine mukurumbira muhollywood muamerica zvichitevera kubuda kwake mufirimu rinonzi nectronic nerimwe rinonzi little sister muzvare bingwa vakaita munhu wechigumi kuwina mubayiro wepamusorosoro weheath leader scholarship uyo unovhurira vechidiki vanogara muaustralia mikana yekuzodzidza zvemafirimu nemitambo muhollywood vamwe vanorwira kodzero dzengochani vanoti zveungochani hazvivatadzisi kusimudzira mureza wezimbabwe sezvo vaine unyanzvi mune zvakasiyana-siyana hungochani hautambiriki munyika yezimbabwe chero hazvo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakataura pavakagadzwa semutungamiri wenyika mushure mekusiya kwavarobert mugabe basa muna mbudzi gore rakapera kuti hurumende yavo inoda kushanda nemunhu wese zvisinei nekuti wabuda mumba maani uye umire papi munyaya dzewanano mukuzeya nezvinyaya iyi tabata murwiri wekodzero dzengochani vachishanda nesangano reBlack LGBTQ Migrant Project muzvare Tiara Gendi kuti tinzwewo mafungire avo.
Sanganzoti makorokoto nekubudirira kuri kuita Charmaine nekusimudzira kwavari kuita mureza weZimbabwe nekuti ndo zvinhu zvese zvatinoshuvira kuti tese tese tinge tichiita handiti tese tinodada nekwatinobva tinodada nezvatiri zvoti makorokoto. Mune mufaro wandinawo kuti mwedu ari kubudirira nekusuwa kwandinako kwekuti zvinorwadza kuti tinge tichisiya nyika dzedu kuti tinotanga kuti tinoratidzira matarenda atinawo kune dzimwe nyika kuti tizova tichitambirikawo tigova tichipururudzwa mune zvatinogona kuti aiwa zvechokwadi Charmaine anogona chakati zvechokwadi Tiara anogona chakati nekuti mukana watisina tiri mukati menyika yedu handiti kune vasinganzwise kuti LGBTQ zvinorevei ndo vanhu vakaita seni vanonzi mushishona ngochani munharaunda yedu yeZimbabwe tadzimara wangu nzi ngochani tinobva zvatodzima matarenda ese auinawo zvokuvharira mukana yese yauinayo dai vanhu vaikwanisa kutitambirawo sezvatiri saiva nekunzwisana kwekuti tine matarenda atinawo tinokwanisa kusimudzirawo nyika yedu atinokwanisa kushandisawo nekupanana nenyika yedu kunze kwevanhu vatinodanana navo vanhu vatinorara navo nekuti handizvo zvega zvatinogona chitemoo.
Munoona here iyo nyika yeZimbabwe ichisvika pakutambirana nevanhu vanorarama vari muboka iri muupenyu hwavo?
Tichine nguva yakati rebei kusvika ipapo nekuti mukazvitarisisa munoona kuti mumwe neumwe ane zvinhu zvaanotarisira muupenyu hwake ende kune vazhinji vedu kune vanhu vakaita seni vanonzi ngochani tine zvinhu zvatinogona zvinofadza nharaunda yedu zvinofadza Zimbabwe yedu tine vanyori tine vaimbi tine vatambi venhabvu tine madhokotera so kuona kuti mukurarama kwatinoita muzuva nezuva tine zvinhu zvatinokwanisa kunge tichiita setichibatsirana nazvo kune hama yedu tine hama dzedu nenyika yedu asi kungoti dambudziko rasara nderekuti tisvike patinoti vanhu vava kukwanisa kutaura nenyaya dzengochani pasina kutukana pasina kusungana pasina kuita sei.
Sezvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama zviri muboka iri, zvii zvamuri kuita sevarwiri vekodzero dzenyu kuedza kusimudzira zvamuri uye kuzvichengetedza nekuzvirwira?
Kune zvakawanda zviri kuitwa nemapoka akasiyana siyana kubva kune mapoka anomirira isisingochani nemamwe mapoka asingamirire isisingochani chete asi mapoka anomiririra kodzero dzemunhu wese kuti tinge tichiwana mikana yakafanana nekuti chinhu chikuru chakatadza kunzwisiswa o chatinopesana pakutaura ndechekuti kumirira kodzero dzengochani nekuti hakuna kodzero dzinonzi ndedzengochani. Tiri kumiririra kodzero dzemunhu wese kungoti nharaunda yatiri semaZimbabweni inotora vanhu vakaita sei inotora ngochani ichipatsura kuisa kusaidi ichiita kunze kwemusha zvirevaizvo kuti tinonyemwa mikana yekuzowana zvinhu zvese zvinokwanisa kuwanikwa nemumwe munhuwo njezvo achi ari muZimbabwe.
Murwiri wekodzero dzengochani vachishanda nesangano reBlack LGBTQ Migrant Project muzvare Tiara Gendi vachitaura parunare vari muDC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Sangano reNational AIDS Council roti mashoko amuprofita Walter Magaya ekuti vakawana mushonga weHIV AIDS ndeemugodzi matsuro. Nyanzvi munyaya dzezvemutemo dzinoti chinhu chakanaka kuti bvunzurudzo dzebasa remuchuchusi mukuru dziitwe pajekerere. Sangano revashandi vemumigodhi reNational Mine Workers Union of Zimbabwe rinoti kuvharwa kwemigodhi kunosiya vashandi vari panguva yakaoma. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.